Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 15, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union rinoburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peongororo yarakaita esarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna 2018 richiti kana zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvakakomekedzwa hurumende kuti igadzirise zvisina kubatwa-batwa, sarudzo dza 2023 dzinenge dzisina kujeka. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revavhoti pamwe neyekushandisa mukutarwa kwematunhu. Bato rezanupf romira nenhengo yaro kumberengwa vaabton mashayanyika pamashoko avo avanonzi vakataura pamusangano webato iri ekuti mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa ngavaurayiwe. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chinobudirira kuenda kumakwikwi T20 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vakwanise kuongorora gwaro revavhoti pamwe neyekushandisa mukutara miganhu kana kuti delimitation. Zeki inotiwo haikurudzire mhirizhonga munyika kunyange vamwe vachiti komisheni iyi haisi kushanda zvakakwana kudzivirira mhirizhonga dzezvematongerwo enyika dzakanangana nesarudzo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vati vakapiwa madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi masere nematatu ekushandisa.
Secommission tine budget iri associated nebasa iri inosvika iyo $83 million United States dollars. Pane $45 million ichashandiswa for voter expansion, uye pane $38 million ichashandiswa for delimitation. Iyi mari inenge ishanda zvakasiyana siyana zvinobva kuprindwa kwevoters roll, kuhayiwa kwedzimotokari, maengagement anoitwa nemastakeholders munguva dzakasiyana siyana, mitiro chanke chishandiswa zvinopindwa zvoshandiswa navanhu kachita delimitation equipment, uye zvekare voter education nepublicity, uye zvekare personal welfare yevanhu vanenge vachiita basa iri.
Vamangwana vatiwo
nzvimbo idzi inzvimbo dzavagara vachinda kunovhotera, kana vakambovhota kare ndo nzvimbo dzichacho dzichange dzine mainspection centers aya. Izvi zvichaitika kubva musi wa17 July kusvika musi wa26 July 2022.
Vachibvunzurudzwa nezvenyaya yevari kukurudzira mhirishonga kutyichidzira vavhoti kuti vasavhote vakasu nunguka pamwe nekushandisa mashoko eruvengo, vamangwana vati
ye mhirizhonga isoti seZimbabwe Electoral Commission tokurudzira voruzhinji kuti aiwa kana tichiita nyaya dzesarudzo ngatichemurunyararo, ngatiche tichionesana zvakanaka, nokuti isusu tose tiri vana veZimbabwe, zvinhu zvokuti titaurirane tionesana. Uye isusu tokurudzira kuti kana paita matambudziko akadaro ngavazivise veZimbabwe Republic Police nokuti ndivo vanoita nyaya idzodzo dzemhirizhonga.
Asi izvi zvashorwa nemutevedzeri wemunyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, amai Ellen Shiyedenga, vachiti ZEC haifanirwi kunakurira nyaya yekutyisidzirwa kwevanhu kumapurisa.
Bumbiro redu remutemo rakapa ZEC sarefuri masimba okuona kuti sarudzo dzese dzinofamba neunyararo kusina mhirizhonga. Apa saka kana ZEC ichiramba kushandisa masimba avo zvichanesa mberi kuburikidza sarudzo dza 2023 kwatiri kuenda iko. Apa tiri kuona nyaya dzokuti kune vanhu vari kuurayiwa kuna Mboneni Ncube akaurayiwa kumbizo uko kozoti mazuva apfuura apa kune munhu wezani akatobuda achitotaura pachena kuti vachamisa vanofanirwa kuurayiwa nokuti vanetsa zano pfu saka ndezvimwe zvinhu zvatiri kutarisa kuti sezeki seboka rakapuwa masimba nembumiro remutemo vanofanira kushandisa masimba awo vaona vachiona kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka
amai shiri yedenga vatiwo kunyange zvazvo vachifara kuti zeki yapiwa mari yekutara miganhu vatiwo vanoda kuti komishini iite basa nemazvo mukutara miganhu pamwe nekuona kuti vari mune zvematongerwo enyika vabvumidzwa kuongorora kutarwa kwemiganhu iyi
zvikuda kunzwa kuti zeki ichapinda kuvanhu yoita basa nemazvo kuona kuti maconstituencies nemahozi vachatara zvakanaka zvichifambirana nezviri pamutemo wenyika ende chimwe chinhu chakakosha ndezvokuti vanhu vese vane vanuzimbabwe vane zvokuita nezvematongero enyika vanofanira kubvunzwa maonero avo
mutauriri wemovement for democratic change MDCT vawitness Dube vatiwo vanga vari kutarisira kuti zeki isewo mari mukuvandudza mutemo ine chekuita nesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakajeka
abvire kare kutaura nemaelectoral reforms atiri kuda sevana vezimbabwe kuti ngavaite transparent kuti kumakomitis kwavo ikoko ngakugare vanhu vasinei nezvematongerwo enyika ngakusagare vanhu vanobva kuchiuto ngakusagare vana vevanhu vari muuto matongero ezvenyika nekuti izvozvo ndo zvinotokanganisa sarudzo saka nyaya yavari kungotaura diki diki idzi vanenge vachida kuti vanhu vatarise ikoko ivo vachitadza kuisa nyaya hombe chaidzo chaidzo dzinotipa kuti tinge tiine sarudzo rwakajeka
hatina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi sezvo tatadza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi pamwe navamike bima vanova mutauriri webato iri zeki yatiwo inotarisira kutanga chirongwa chekutara miganhu mushure mekunge sangano rinoverenga vanhu munyika rezimbabwe national statistics agency razivisa hurumende huwandu hwevanhu vari munyika mushure mekuverengwa kwakaitwa vanhu muna kubvumbi zimbabwe iri kutarisirwa kuenda kusarudzo mugore rinouya ra2023 uye vari mune zvematongerwo enyika vatotanga kare gadziriro dzekutsvaga rutsigiro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Sangano reEuropean Union raburitsa gwaro raro rekupedzisira riri pamusoro peongororo yarakaita yesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muna 2018 richitikana zvimwe zvezvinhu zvine chekuita nesarudzo zvarakakomekedza hurumende kuti zvigadziriswe zvisina kubatwa sarudzo dza 2023 dzinenge dzisina kujeka uye dzisina runyararo Sangano reEU rakakomekedza kuti Zimbabwe igadzirise zvine chekuita nemabatirwo esarudzo zvinokwana makumi maviri nezvitatu kana kuti 23 electoral reforms asi runoti kusvika nhasi zviviri chete ndizvo zvakatanga kushandwa Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe pasvika nyika nekuvandudza zviga zvine chekuita nesarudzo izvi asi mushandi mukuru anoona nezvezvirongwa Musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosbunu vanoti pachine nguva yakareba yekuti sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa zvokuti hurumende inokwanisa kuona kuti zvimwe zvezviga izvi zvavandudzwa nekuteverwa
mukana wekuti zvimwe zvezviga zvavakanga vataura kuti zvingade kugadziriswa tisati tapinda kusarudzo dza2023 mukana wacho tichinawo asi waenda uchiratidza kuti waakunopera saka kureva kuti pazviga zvingasvike 23 zvavakataura zvakanda zvacho zvinogona kuitwa kana mitemo kana paramende yakwanisa kufambisa basa iri nekukasika kubva panguva ino yatiri chinhu chekuti zvinogona kuti zvinge zvichiitika tingataure kuti tirambe tichivandudza sarudzo dzedu kuti dzifambe zvakanaka pane nyaya dzakafanana neidzodzo dzekuti environment ichitwa sarudzo inofanira kunge iine runyararo kunyanya ichipa zvekare mikana yakafanira kumapato ezvematongerwo enyika nevanenge vachikonzesa musarudzo idzodzo kuti vawane mkana waka kwanira ukutuwangi la chikambi au la chipinda mjimbo la chitengeza so lani kila inazo
mungao na ere imi hurumende Zimbabwe chi tambira kuru zire iyo ye European Union nekui wandu za soza muru kutawura hizo
tunuona mkana uchiripo nekutitunonzu kwa minister wanuona nese justice tunuonzu kwa sekare president muna 2018 wa chitawura nyaze marifumu ayo kutivai na kuti anga achitwa aka tingasa ziva zvedu kuti chii chakonzeresa kuti zvitinonokei asi tinonoti kana vakarada zvavo kuti zviitike zvinhu izvozvo chii chinogona kuitika mareforms vanogona kuitwa tisati tapedza gore rineri
tinoona kuti sarudzo dzakaitwa muna 2018 European Union yakuzoburitsa gwaro iri gore rino iko kwangosara nguva ingaita gore kuti dzimwe sarudzo dziitwe chii chingadai chakatora nguva chakaita kuti vatore nguva kudai
kazhinji kacho maobserver missions anobva kwenyika ndo atingati ndo mashandiro avo saka kureva kuti maobserver missions ekunze anofanira kunge achingouya kuzovandudzawo zvatinenge tagara tichiita isu semaorganizations kushandira muno kana sevagari vemunyika yezimbabwe saka kureva kuti ndo mashandiro avo atingati ndo maonero atinozviita kazhinji kacho
vanga vari mushande mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reelection resource center vasolomon bobos bunu vari parunare muharare nestudio 7 Mwenyaya yanga iri kudare mutongi wedare ramagistrate vangoni nduna vati vachapa mutongo wavo panyaya yakasvitswa mudare nemumiriri wezengeza west vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wasachigaro wecitizens coalition for change vajob scholar chekuti vanduna vasave iwo mutongi anonzwa nyaya dzavo kumatare vachiti vanduna vane divi ravakarerekera vaskala vakamiswa pamberi pedare nezuro vachitongwa mumhosva dzavari kupomerwa dzekupesvedzera mhirizhonga panyaya yakanzwikwa navanduna bato rezanupf riri kuramba zvipomerwa zvekuti riri kukonzera mhirizhonga kuburikidza nemashoko anonzi ari kutaurwa nevamwe vatungamiri vebato iri pamwe nedzimwe nhengo ekunyomba vanopikisa zvikuru vebato recitizens coalition for change pamwe nemutungamiri waro vanelson chamisa izvi zvinotevera mashoko anonzi akataurwa nenhengo yaro kumberengwa north vaabton mashayanyika avakati pamusangano webato ravo kurampopo kumberengwa north kuti pasi navachamisa zvinoreva kuti ngavaurayiwe mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwamashoko muzano pf vatafadzwa mugwadi vanoti hapana chakakanganiswa navamashayanyika vachiti vatori venhau ndo vari kuita kuti vaise dzine utsi vanoti bato ravo rinoda runyararo asi kuti rinopikisa reccc ndiro riri kukonzera mhirizhonga studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati panyaya iyi kuti tinzwe kuti pane matanho ari kutorwa here asi ngatinzwei hurukuru yataita navamugwadi
tinozviziva kuti variko vatapi venhau vanotsvaka kushora musangano wezanupf pese pese nokutsvaka utano mugate kuti vashore musangano wezanupf ndo zvatiri kuona apa zvingani zvinotaurwa nevanopikisa vachitsoropodza vachityisidzira mhirizhonga kuva vasupporters vezanupf zvingani vana jobskala nhasi vari muwani vachidedzera kuti ndai munopwanya dzimba dzevanhu vezanupf vajobskala vanoonekwa vari pachibhorani vachitaura kuti gore ra2023 muno mucharohwa munhu muno asi hatina kumboona vamapepa nhau muchizvipublishaiza maakuyaenda kunotsvakawo mutana zvakare kumusha uku achiita misangano yake moti kwanzi musangano wezanupf ndiwe mhirizhonga ayo hakuna zvakadaro
asika vasikala vakasungwa vachinzi vakonzeresa mhirizhonga nemashoko avakataura zvasiyana papi nezvataurwa naivo vamashayanyika
mashoko ababa ava mukanyatsokumateereresa comrade ava havana kumbotaura kuti endai munorova vanhu havana kumbotaura kuti ngakuurawe munhu asi tinda kuverenga nhoroondo yenyika inoi ndini anogona kutadza kunzwisisa mashoko avo nokuti comrade ava vanova muwo veterani zvekare watinoziva vari kutaura ivo kuti kare nyika ino ichirwirwa usununguko namacomrades vana mukoma vatungamiriri vatinavo nhasi navabereki vose nana mujibha nana chimbwiro vabereki vose vakarwa hondo nguva yehondo vatengesi vaiurawa vanhu vaisapota Ian Smith vachishungurudza vana vari kurwira nyika ino kuti ive nerusununguko vaiurawa kana vari vatengesi hapana chinyuwani ipapo zvose izvi zvaiitika kosi ndo masunungurirwo akaitwa nyika inoi saka hationi chakashata pamashoko avari kutaura kudzidziswa nhoroondo yenyika hakuna kushata ende variko zveshuwa vatengesi vakaurawa vananyati vakatourawa zveshuwa zvikashaya basa nokuda kwekutengesa nyika Saka tuoni chakashata pamashoko avo. Uye musangano wezanu pfe vakurudzira mhirizhonga.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Asi vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vanoramba mashoko ekuti bato ravo ndo riri kutokonzera mhirizhonga.
Zvinoratidza kuti munyika muno mune yatinoti selective application of the law. Nenyaya yekuti ivo vanopfirwa zvemhirizhonga. Ende ndo saka vachikurudzira vanhu vavo ende zvinoratidza kuti munhu angakatumwa kuti ataure mashoko iwavo anenge akatumwa nevakuru vavo. Vakuru vavo zvinoratidza kuti kana vamugwati vachitaura kuti violence nekuraya kwevanhu especially a leader of the opposition, saka izvozvo zvinhu zvekuti vatyizire vanhu tagadzira kuenda kuna 2023. Asi vanhu vangwara mumamisha, mumareserva nemumataundi vachiziva kuti at the end of the day munyizi mbavo munofanira kuita shanduko. Vanhu havafani kumira, tinofanira kuenda mberi nekuti zvinhu zvese zvinoshandiswa. Ndo zvaita vasimiti vachitaura kuti tinofanira kuuraya vanhu vatema. Saka vamunanga zvavadzokera muutongwa hwaIan Smith, vadzokera kuutongwa hwevachena hwaidzvanyirira vanhu. Saka ndo saka muchiona vachishandisa mutemo, vachisunga vanhu, vachiita zvezvavaiita. Patinoziva kuti pakupera kwezvese munyika muno muchauya shanduko.
Saka munotii nekuti havasati vasungwa ivo vakataura mashoko ekuti vachamisa vaurayiwa?
Nhasi taenda kumapurisa vachitaura kuti nyaya iri kuhengwa nemasvingo. Masvingo yafonerwa akataura kuti nyaya yacho ichiri kuinvestigetwa. Zvinoratidza clearly kuti kune selective application of those. Zvinoratidza clearly kuti mutemo munyika muno waakushandiswa against the opposition. Kana usiri opposition munyika muno hauwani protection. Ndo nyaya dzatiri kuona munyika muno kuti kwaakushandisa violence zanu yapererwa papfungwa, yapererwa pazvese. Ndo saka vaakuda kushandisa vajopical vakasunga nenyaya paincite public violence. Uyo aonekwa anozikanwa achitotaura kuincite kuti mumwe munhu aurayiwe asi unonzi haana mhosva sekutaura kwavaita mutauriri wezanupf.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reGender Media Connect richishanda neFoyo Media Institute ine muzinda wayo kuSweden nechikoro chepamusoro cheGothenburg University vaita musangano nhasi muHarare wekuparura gwaro rekutsvakurudza dzavanoti zvavakaita pamusoro penyaya dzine chekuita nevatori venhau nevatepfenyuri vechidzimai munyika. Gwaro iri rinoti chero zvazvo Zimbabwe ine mitemo iri pajekerere mune zvematorerwo enhau, madzimai anosimukira mashoma pane vanhurume. Zvimwe zviri mugwaro iri zvinoti madzimai ari muzvigaro nemabasa ekutungamira mumabasa ezvekufambiswa kwemashoko mashoma pane vanhurume, uye madzimai haasi kufara nemitemo inovachengetedza mumabasa inochengetedza kodzero dzavo nekuumbwa kwemabhodhi akakosha seZimbabwe Media Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vemedia commission muzvinafundo Ruby Magoshongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Shongwe chakanangana report kana kuti chinyorwa chemuunganidzwa changa chakaitwa neGender and Media Connect wachitarisa iwo kusanganisirwa kana kuti kubatawo kunenge kuchiita madzimai muno muZimbabwe mune zvekufambiswa kwemasoko nemhau seindustry. Apa tiri kutarisa hedu media neukuru hwawo neupami hwayo.
Zvikurukuru zvamunonongedzerawo zvabuda senhau hombe munhaurwa yanhasi ndezvipi?
Munhu wese angatibvumirana zvokuti nyaya dzekusenza kwevarume nevakadzi mune zvekufambiswa kwemasoko nemedia seindustry haisiri nyaya itsva. Nyaya yekuti madzimai haasi kuoneka wari kusiyiwa parutivi kana kuti vanenge vachitarisirwa pasi madzimai munongoona ari parutivi kana kuti ari kumasure saka zvanzi haisi nyaya yekutanga
asiwo ndatarisa kukomisheni kwamuri ndikaona kuti chairpersoni mudzimai ndikatarisawo media connect ndikaona zvakare mutungamiriri ari mudzimai munozosara panze sei semadzimai ndichikuonai muri muzvigaro zveutungamiriri
zvamunoona hapana chinounza sanduko kupfuura kutaurirana madzimai vanonzi ndiwo vanofanira kutanga kufundisa vana iye handiti ndiwo vanotanga kufundisa vana mhai baba tada zvichienda zvakadini zvakadaro hanzi uwandu hwevanhu hwemuzimbabwe tikatarisa vakawandisa vanhukadzi asi vari kutungamirira varume musazondibatebate ipapo kuti gomai magoshombo makuenda kuti chiri kunge chekungoti tine tsika nemagariro zvagara zviri matiri saka kuzvipindura zvinotora nguva
vanga vari sachigaro vemedia commission muzvinafundo Rubi Magoshongwe vachitaura vari parunhare naIvan Zininga westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika apo mauto eRussia ari kupinda mudunhu reDonbas muUkraine zvombo zvemuchadenga zviri kuramba zvichirova kumawirira kweUkraine chimwe chombo charova muguta reVinnytsia chakonzera kufa kwevanhu vangangosvika 23 uye kukuvara kwevamwe 93 vamwe 10 nevasere vasiri kuzivikanwa kwavari mutungamiri weamerica vajoe biden nhasi vati vacharamba vachitsigira kushanda kutsvaga nzira dzekuti pave nenyika mbiri pagakava riri pakati peisrael nepalestine vachiyambira kuti zvinogona kutora nguva vati vanhu vemupalestine vari kurwadziwa pari zvino vachiti zvinotonzwikwa uye kana kuamerica zvinonzwikwa vabiden vasimbisa kuti panofanirwa kutangwa nhaurirano dzinonanga kuti pave nenyika yepalestine parutivi peisrael paine miganho yakachengetedzeka inobvumiranwa zvinoita kuti vese vararame murunyararo nekuwirirana vabiden vari kuenda kusaudi arabia imwe nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vamoses garira vari kukurudzira veruzhinji kuti vasauraya magora vachiti anobatsira kuchenesa masango kuburikidza nekudya nyama dzemhuka dzinenge dzafa izvo zvinoita kuti pasave nezvirwere vagarira ava vanoshanda pavictoria falls safari lodge kuvictoria falls vanoti hotera yavo yakatotanga chirongwa chekupa nyama kumagora zuva nezuva icho vari kuita vakabatana nemasangano anoti national parks Birdlife of Zimbabwe neWildlife Trust vanoti magora mazhinji ari kuurayiwa nevamwe vanenge vachida kuita zvechivanhu asi vanoti izvi hazvikurudzirwe sezvo shiri idzi dzava kushomeka munyika ngatidzwei hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7
mavouchers anodya zvakafa zvega kunyanya mumasango medu kana mumapurazi nemune mombe dzakafa kana mhuka dzese dzaine dzafa musango dzinodya izvozvo zvirwere zvakaedza kupararira kusvika kwatiri isu vanhu
chii chamunodzii
tinodzipa nyama inenge yasara mumarestaurants inoti inosiyiwa nevanhu mumaplace avo because vanhu dzimwe dzenguva vanoisa mhiripiri atidzipe zvinhu zvakadaro mashefu edu paanogadzira vanobvisa mabhonzo vachitrima maface ndozvatinounganidza ihotera hombe tine zvakawanda zvinobva mahotera medu makitchen medu to zvatinopa shiri dzedizi atidzipe kuti dzigute apa kuita kuti dzigune kuramba dzichitambira munzvimbo yatisingaurayiwe zvakafanana nekupochewa nemapocha zvichizofanana kana nevarimi vanenge vaine mombe dzavo kafa vanowanzosa poison kuti vauraye shumba dzinenge dzauraya mombe dzavo but zvinozofa mavhaucha saka pakudziswededza kure nekwadzinoona matambudziko even maelectric lines
tinoona zvakare nyama idzo dzinenge dzine mabhonzo nezvimwe mabhonzo aya anozoitwa sei
mabhonzo aya mapiki adzino kuna kumedza zino jikawo nukuti zino kawo supplemental of calcium kupa kuma bonzo wawo asima kuma bonzo mawombe anusara pa anuzo jikawo ni mapere kana ama neru nukuti mapere ani mazino waka simba pa mkazeti zino jikanyama saka nukua anuzo wako zotora mabonzo wawo na iu maskavenja anubatsa wako cleaner environment na iu
saka imi hapa mwoshandra hotel ilikana kuti national park
kwete mwoshandra hotel Victoria Falls Safari Lodge njiwe lukita project kubatsa na nile national park dead life of Zimbabwe na wildlife trust kuti tikwanise kuti tisambadze nezvekukosha kwemavhauchi nokuti ari kunyanya kufa pasi rose kudarika dzimwe shiri dzose
mungati imi chirongwa ichi machikwanisa kunge muchichiita pano pahotera kwenguva yakareba sei
chirongwa ichi pano pahotera chatove nemakore kunyange hamweni nii ndakazotangawo chaapakati asi chirongwa ichi chinokwanisa kuita makore andosvika 22 kana 23 years
saka vamwe vanodzishandisa chii shiri idzi makore aya sei dzichizowanikwa dzichiurayiwa
shiri idzi tikatarisa especially isusu vanhu vatema tine mabhiriti edu iyo izvozvo ndozviri kuita kuti vanhu vativa kana usida kuita n'anga kana muprofita vanotikumbira mavhaucha patsi vachiti ndokuti vagone kushopera kana kuona zviri kumberi through dreams vamwe vanototi mapatsi acho mamwe anokwanisa kurapa zvirwere saka izvozvo manje vava kutoita bhizinesi rekutouraya mavhaucha vachitengesa vachitowana mari nawo izvozvo zvapedzawo futi mavhaucha
asi imi mungakurudzira veruzhinji kuti vaite sei panyaya yeshiri
veruzhinji tinovakurudzira kuti pega pega pavanoona shiri vadzikoshese zvikuru nokuti idzo dziri kutichengeta dzinotichenesera masango edu kuti tisave nezvirwere
vanga vari nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka neshiri dzesango vamoses garira vanoshandira pavictoria falls safari lodge vachitaura namavelas muhlanganya westudio 7 vari kuvictoria falls munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemutambo wecricket nhasi chaunza mufaro munyika mushure mekubudirira kuenda kumakwikwi T20 world cup Michael Kariati anotitsanangurira kuti izvi zvauya sei
chekwata ichi chawana tikiti rekuenda kumakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuAustralia mushure mekurova Papua New Guinea nemaranzi makumi maviri nemanomwe nhasi masikati kuBulawayo mutambi weZimbabwe akanda maranzi akati wandei ndeSkandar Raza uyo abuda nemaranzi makumi maviri nemaviri kuti Zimbabwe isvike pamaranzi zana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe Papua New Guinea ndokuguma iri pamaranzi zana nemakumi manomwe nemaviri 172 kokunda masemifinari uku kwapinza Zimbabwe mufinari T20 World Cup qualifier iyo vatambi ava vave kusangana neNetherlands muQueen Sports Club nesondo kunyange Zimbabwe ikarohwa mufinari iyi chekiti reworld cup ratove muhomwe sezvo mitemo ichiti zvikwata zvapinda mufinari zvinotora zvinzvimbo zviviri zvasara kuti zvikwata zvemakundano T20 world cup zvikwane mutsigiri wemutambo uyu vafidelis muzondiwa vanoti machevrons adadisa zvitevera kukundikana kwakaita chikwata cherugby kubudirira kuendawo kuworld cup
chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru chaita zvinofadza zvaradidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa
mat20 world cup qualifiers ndiwo anga ari makwikwi ekutanga emuraridzi mutsva wemachevrons jeff horton kubvira atambidzwa basa iri mwedzi wapera zvikwata zvisere zvinoti hong kong jersey papua new guinea singapore netherlands uganda usa nezimbabwe zvanga kwesvondo rese zvichirwira kuenda kuworld cup uku totarisa mutambo wenhabvu hupenyu hwemurayiridzi wedynamo stonderai ndiraya kuchikwata ichi huri patambo apo chikwata chake chere kupinda munhandare yenational sports stadium nesvondo pamutambo nefc platinum masvondo maviri apfuura vatsigiri vechikwata vanga vachitevedzera kuti ndiraya ngaasiyiswe basa zvekuti kurohwa zvekare nesvondo kunosimudza dzimwe mhepo dynamos yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yapfuura izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza
the coach is to pull up his socks yes to pull up the socks kugadzira team haina kumira mushe haina kumira mushe zvachose it needs to be revamped defense strike force in
izvi Zvauya panguva yakaoma apo Dimbare ine FC Platinum iyo iri kubheba moto uyeze iri kutungamira gungano iri nemapoints mashanu pamusoro peChicken Inn.
Tinotenda Michael Kariati musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi. Apo tiri kuenderera mberi tichitarisa zvakadzama mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inoti yawana mari yakakwana yekuti veruzhinji vaongorore gwaro revhoti pamwe nekutara matunhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gifts Dube.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 15 2022 mokhefu dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwa laphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaneminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokukamuke umkhuhlane wesikhudo elokuthini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union ikondile sibili ngoba.
Umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo nxa uhulumende weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Sokuqhamuke umkhuhlane wesikhudo elokujini lephumula North kobulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu ezigoqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lePhumula North. Isakhamuzi sePhumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
lemba nje isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatshe ekliniki ePhumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ePhumula mhlaka 11 July 2022 lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households obe imizi engu 132 babesithi bake babalayo idaria but bebesebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhla ka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwa laphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abaneminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43. Kwasusiba lomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela namuhla kuze kuyefika umhla ka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakoBulawayo lizavala amanzi kumasabhabha athile kulezi suku ezivuyayo ngenxa yembangelwa ezimbili. Okwakuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi iwasusa ngcema esigodini iwaletha e-Criterion Dam site lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esitritha khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-Criterion Water Reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-Rifle Range, Magwegwe and Hillside Reservoirs. I-water shedding le siqalayo iqala mhla ka 15 July 2022 kuze kuyefika mhla ka 21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese sisiba futhi noluhlelo olwesibili oluza affecta amanye ama-suburb ngenxa yokuthi silungisa amagesi ayincema lapha esithola khona amanzi wethu. Uma sikhangela iprogramu yethu okuthiwa yiBulawayo Water and Sewer Services Improvement Program, i-BSWIP, eyiyo iprogramu eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa. Ukulungisiswa kwamagesi lapha esipampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So i-project leyi isifika emaphethelweni sebefanele ukuthi bevale ngathi i-station samagesi ukuthi beyenelise ukuqedisa umsebenzi lokuthi befake amagesi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudaniswayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kulamanzi kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kulelanga lakhona esathi ngokuthi ikhansili le 24 hours. So manje kathi sesimangaza siphonga ukuthi sebona sokuvuka kungelamanzi. So yikho sesihlangana lakho kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akulamanzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, i-cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana le-council yakoBulawayo ukutholisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza $38,000 ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe enikela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingama-23 ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumbiko uza ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende sekhalisile ukubahlukuluza nokubethusela phambilini kokhetho. Kodwa abakubandla lezanu-PF bayakulandula lokhu. Sikhophele ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazwe. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla le-ZANU PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye ureferi wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona ukuthi abantu nxa ukuze kube le mhlangano nale yokuthi abantu ba-adressa abantu yamarali. Ya-apply emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona i-ZANU PF iqhubeka ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media, uzananzela ukuthi abantu be-ZANU basithatha bayenze into ephathi, kanti ise-national, those are national media houses. Ibandla eliku-opposition, kumama-opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abantu bokuthanela abantu. Ngokunye futhi esikunanzela ukhonoko bese sinanzela futhi yona izek ngokwayo i-composition yayo. Kwananzela abantu suka phezulu khona le kunguye oyithungamelayo, bangabantu abaaphoyintwayo umongameli we-ZANU PF njalo engupresident welizwe uyemazweni nangakwa. Kusitshoni lokho kusho ukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze basibamphikisa, istate uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongodlongo nje bukhona, ukuhlukumezwa kwabantu, ukuhlukuluzwa kwabantu. Uthole ukuthi kuba lezi gigaba eziba khona, kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe, bathaywe, balinyaziwe, amapholisa ayi-investigate. Kungani sehluke uku-investigate? Ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona abaphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla le-ZANU PF njalo beyingxenye yama-supporters abo. Ngokunjalo akulungile. So ke in short we are saying i-ZEC is not independent.
AbeZANU PF bona bathi akulalutho olubi ngeZEC, njalo bathi kuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abakuZANU PF abafana lendodakazi kaKembo Mohati babe ngamalunga eZEC, ithi ZANU PF akulalutho olubi ngalokho.
Ye, yikho sikutshoyo ukuthi xa sithi thina ukhetho lwasuke bezithethe oluzavumela usebeza ba-friends esitsho khonokho abona abo bani. Asimangali bani nxa besitsho njalo ngoba vele kakho umuntu okomunye lomunye idonsela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina i-ZANU PF layo nxa yendlela abacaba ngayo abaye becaba nti ngabo kuthiwa bona baku-opposition umumusho njalo kubamba kungaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo, njalo kuyisifiso sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sithi nxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa, uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina we-ZEC. Akuhambi kuhle. So uhlupho olukhona sibona ngathi nxa abantu be-ZANU PF becabanga njalo, hhathi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu ami njani, nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa be-independent kutshoni, basadinga ukuthi baye esikolo. Ngoba umuntu omunye lomunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlo wabulala into yongakuhlela nto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ngoba ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.
NgoMnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengezwa West Parliament njalo elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala wezomthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe uMnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. USikhala ubhekane lamacala amanengi akuqela elokubhehla uDlame lokuvimba ingalo yomthetho. UNduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasozenze njalo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali eneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa koluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole delimitation. Isikhulumeli se-ZEC uMnumzana Jasper Mangwana utshele intatheli zezindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisitshiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023.
yizeki ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayidok namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abalamaphepha aqondileyo okuhambisa. Kubika umqondisi Dube we-Studio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngenxa yokuthi abalamaphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abalamaphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanweni lentatheli izindaba, umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Blessings Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenges that the access to resources, the access to jobs.
Bakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kunengi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedluleyo. Lokhu kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDitswane lonkosikazi Alice Mugwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe leBotswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yobona abeZimbabwe kule-South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyevota, ngoba nxa zingavoti angeke zike zilokhu zithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula kuSADC region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula weSADC zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change. Ukhetho luka-2008 olwaludlakela olukhulu iningi labeZimbabwe labalekela kweleBotswana lapho abathola khona ubuphepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumente weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigwaqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho wepenal code owenza kube licala ukuba abantu bechithoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulongweni nguMichael Osopo Castillo, umculi werap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro Movement elabaculi izikhwicamfundo labanye abathi baphikisa uncindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo lo Otero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abaningi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wajawa kabuhlungu ngamapholisa ensitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco seLatin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa nguFidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumente oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba urhulumente wakwele Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe urhulumente kaZulu hathi oncindezela abantu.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu 172 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera obephakathi enkundleni yeQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yona le ingabo kuqala kubana befike khona fana okutshengisela ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinali kusho ukuthi sebekhwalifayile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikithi weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana neNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Siyikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCastlelager Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizadibana leleCranbourne Bullets ngaseNyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leleTenex naseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizancikilana leleCapes United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leleTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leleHerentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela eleHighlanders ngaseAscot. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lephana lele Chicken Inn ngaseLuveve, iqembu leDynamos lizadibana lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, futhi iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Yada ngaseVenkere. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Uluveli kuluviki uhlelo Woza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ucula umdumo wehip hop ekoBulawayo. Asibe nixoxa lo msakazi we Studio 7 uEzra Jesus Banda.
Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku. Omunye wakhona yi hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo la echazisa ngembali yakhe.
Ngizalwe emulini yakosiwela. Ngizalwa ngumama Msipa. Kuyisho ukuthi emulini yakithi sizele saba isikhombisa. Kuyimo oqala. Ngifunde ezikole ezibalisa o Dumezweni Primary School, ngafunda eMganini Primary School, ngazofunda njalo laseSigombe Primary School, ngasuka ngafunda eMandwane High School, ngaphinda ngafunda lase Trust Academy.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo etshenela nxa esemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019. Ngisebenze kakhulu lo Blue Master okunguye o Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi le Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokhu phuma nje ngishaye igqomu njalo ngishaye le piano.
Ntulikazi sinanza leli langa lapho baba welizwe umuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo osithiyayo khona ngomnyaka 1999. ULondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele kuyikusho ukuthi mina uLondi yi-Street Culture sabona kukusho ukubana njengentsha sikwazi ukubona ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena uMdala Nkomo njengoba siwashiya so continue rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqabuko siyishayela yena uMdala Nkomo. Indodana esibindi idlala ichess, refuse to honor the white. Bomo was right, the decision was tight. Bamthande sulele ngale corruption, for incomplete omission. Yongolo yothotha selodwa, now stronger than our strength. Ubuhlungu sizwile, abanomona sibakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwazwakala, louder than your voice. The truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo nyongolo, siyakhumbula.
Umuzwa omuhle siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva. Njalo umculo wakhe usitholakala emakhasini enkundleni zebulenjini eze-intanethi. Njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram @Londile Muzi. Ngiphinde ngitholakale futhi njalo ku-Facebook Londile Muzi, ukanti ku-Twitter Londi Music. And then WhatsApp kona uyambamba ecingweni
0786375551.
Banda.
But they are one. They have different backgrounds. But they are one.
22 years without you, Mdala. Kurafu, Selisi, who's the next Joshua? Our people need to Mdala. Father, big of Matebele, King of Zimbabwe.
Aye, Sulukuba, Napare, Tram Tanges, the Wakulu Londi, who made a Chagalan Gan. Don't keep to a hotel. Lulam Tanje, in city, you made a Pella Vigi. Tell it sugar.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.